Sabu kumasekesa vanoti, vakadano pamwe nevamwe mhuri yavo, vari vana kudarira mambo musi wechitatu, vachipomerwa mhosva yekuti, vakamhangarira ishe kunhepfenyuro yeStudio 7, vakabuda panhau vachitaura mwedzi wapera. Izvi zvaitevera, nyaya yakatongwa padare pavo, apo vemhuri yekwamasekesa, vainetsana nenhengo yeparamende yeChiredzi North, vaDanford Masia, avo vanoda kutora minda yekwamasekesa kuti varime nzimbe. Mwedzi wapera, Studio 7 yakapomera ishe Tsovani, vaFelix Mundau, ichida kunzwa divirawo panyaya iyi, mushure mekutonga makakatano aripo pakati pevemhuri yekwamasekesa pamwe naMP Masia. Sabu kumasekesa vanoti, izvi zvakatsamwisa ishe, avo vakabuda vachitaura munhau dzeStudio 7, vakavati vanofanira kuvapa muripo wokumbira ruregerero nemusi wesvondo.
Vakadaidzwa nejinda ramambo rinonzi Macheke, anonzi Chimitatsenge, ndiye akatidana ikoko achitiudza kuti makafumura mambo kutaura paStudio 7. Tikati tavafumura sei, zvikanzi hamaifanirwa kutaura paStudio 7. Saka munofanirwa kuti munopa mambo sori. Tikati ndeyei, because zvinhu zviri pachena kuti isu takatanetsana na Danford, asi iye zvino izvi taakunzi taane mhosva.
Munin'ina wasabhuku Masekesa, vaMaurice Masekesa, vakaendawo kudare nechitatu, vanoti vakasara vachinetseka kuti kubudisa ishe munhau ingava mhosva here.
Hatina kupuwa, takanzi indai mundoungana muone kuti mouya sei pamambo nesvondo. Svondo iyo ino takanzi tidzokere kunhau. Tashamadzwa nekusiita hanzisa ndezvekuti hatizivi kuti ingaita sorirei, nekuti isu hatina kuresera mambo isusu. Nyaya yedu hatinayo ndeya Danford, haida kutitorera kwapatinofudzira mhombe dzedu. Kana kuti tii tinoti soriyei.
Vemhuri iyi vanoti ishe vari kuvashungurudza nekuti vanoda kuti nhengo yeparamende vamasiya vatore minda yavo, nekudaro vave kuvatsvagira mhosva dzenhando. Hatina kukwanisa kutaura namambo Tsovani sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi jinda guru ravo vari mutongi wenyaya iyi vatsengele vati zviri kutaurwa hazvisi zvechokwadi vasati varamba kupindira mimwe mibvunzo yeStudio 7.
Chokwadi chavari kutaura icho, hapana nechokwadi chavari kutaura icho, handigoni kutaura nyaya kudare ndirikudaro.
Vana vemhuri yekwamasekesa vakaita savachiserera Masekesa vanoti ishe vari kushungurudza madzibaba avo vachivaripisa pamhosva dzisina maturo, nekuti vari kuramba nevhu ravo iro rinoda kutorwa nemunhu anoita zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi ramasiya panyaya iyi. Zvichakadaro, mapurisa ekuChiredzi neZuru akasunga masabhuku masere ekuChilonga vachivapomera mhosva yekukurudzira vagari vavo kuti vapise sora remombe reLucerne rakarimwa nekambani yeDen Diary. Mumwe wemasabhuku akasungwa, sabhuku Muningisi vaItai Muchekele, vati vakatorwa nematikiti ibva pamusha pavo vakaendeswa kukamba yemapurisa yeChiredzi Central Police Station, uko vakandogariswa kwemaawa anosvika mana vakazoregedzwa mushure mekubvunzurudzwa. Vanoti vaipomerwa mhosva yekupisa sora
Reluceni.
Izvi zvatsinirwa nasabhuku Chitsanga vaAbraham Hasali, avo vati ivo
tinoda kukubvunza kuti bundu rakatsva sei, rakatsva radhendheri, rakatsva pachibwedziyo. Tikati ungazvinoita here kuti wobvunza ini? Saka takasora musero wose tichoma tichitsvaka vamwe. Vanhu vanga vakanyorwa ipapo vaikwana kusvika ku14 vanhu.
Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector kuda kwashe Dhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi sezvo vasina kuswera muhofisi mavo zuva ranhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.